zvinoitika apa ndezvekuti pakumwa kunenge kuchiita vanhu mishonga. Pane vamwe vaya vasingapedzi makosi avo, zvobva zvaita kuti TBI ite ukasha kumapiritsi. Haicharapiki nemapiritsi aya ambotanga achimwa neumwe asina kupedza kosi. Saka munhu akadaro manje akazotapurira kune umwe, ndo painenge yave aita multi drug resistance kana kuti extremely drug resistance. Saka tiri ipapo tenichida kukurudzira vanhu kuti kana watangwa mushonga ukaudzwa nana chiremba kana nana mukoti kuti uyu unomwiwa 6 months, uyu unomwiwa 9 months, nyange ukati wave pa 4 months onzwa sekuti wave right, usamira mushonga kusvika kosi yapera.
Chinosarura here pazera chirwere ichi?
Chirwere ichi chinowanza chabata maextreme age, vana vadokodoko nevachembera. Chinofambiranawo nechirwere cheHIV kana nezvimwe zvirwere zviri immunosuppressive. Zvakadaro hazvo hazvirevi kuti munhu wese anenge ane TB ane HIV.
Chii chingafanira kuitwa nomunhu kuti asabata chirwere ichi?
Chikuru chiripo kuti because tikataita masymptoms acho usually kana uchidikitira usiku zvakapfuurikidza anonzi manight sweat, kana chiri chemumapapu ukakosora kwe 3 months kukosora kwacho kusingaperi, kana kubudisa chikararwa chine ropa, kana kungonzwa kutsva zviya zvekuita sekuti nemalaria inonzi fiva yaya but kusiri kupisa panze. Saka main symptoms acho ndiwa fiva, night sweat nekuperezeka muviri.
Hazvi kukatya madzei here kuti Zimbabwe inyika yedzimwe nyika 30 pasi pose dziri kunetseka nechirwere ichi?
Hazvisi zvinhu zvatotarisira, nokuti ndofunga tikataisa palisi iyoyo tichaona kuti dzimwe nyika dzinoremerwa nechirwere ichi inyika dziri kumasure sure, zvokuti isu patiri seZimbabwe hatitarisiri kuti tiwanikwe tinetsekana nezvirwere zvakaita sana TB. Asi rimwe dambudziko rinoitika nderekuti health investment kunyika kwedu over the years haisi kune zveutano hakusi kuinvestwa zvakakwana. Ndo zvokuita kuti zvirwere zvirambe zvichitineta, asi kune dzimwe nyika zvisisachinetsi.
Zvoitwa sei Dr. Mastara?
Apa panza kutoti vanhu vachinje kubva kumafungiro avo mapalamentarian edu, even pakudc election yeyedu, vanhu ngavachinzewo malida ane wellbeing yevanhu pamwoyo. Because toona kuti Zimbabwe yakasaina inonzi Abuja agreement yayo yakudhara more than 10 years ago yaitipileta kuti health budget inofanira kuve at least 15%, but nguva nenguva budget inongopaswa muparliament yokuti isingapihwi mafunds akakwana. At the end of the day vanhu vacho those same voters ndo vanoramba vachinetsekana. Ngo zvirwere zvakaita sana TB hazviwanzi zvawanikwa kuborodhe kunogarwa nemari nemaminista nemaMP. Zvirwere zvinowanikwa mumarocation matinogara takawanda musina ventilation yakakwana, muri overcrowded.
Sei Zimbabwe ichitadza kupedza kana kumisa chirwere ichi?
Iyo nyaya yokuti ma-socioeconomic conditions tinopararira pari overcrowded. But kana taigara sekuti uyu ane pake uyu ane pake, ndikarwara ndomumba mangu achichaparariri. Tobva ipapo toenda kuma-health services zvedu gore negore kuramba kuchiitwa strike vanhu achichema nyaya dzemari. Infrastructure yanga iriko 1980 ndo same infrastructure ichiriko nanhasi.